maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri 30 nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvakare nezvayawana nhasi.
Saka zvichafamba zvakadai. Munhu achisvika pabasa anofanirwa kutorwa temperature. Anofanirwa zvakare kugeza maoko ake nesanitizer.
Hurumende inoti iri kutorawo mamwe matano ekuti vashandi vasatapurirane utachiwana wecoronavirus.
Vamwe vari kuti unogona kuva netemperature yakatonaka chaizvo iri right. Asi une chirwere ichocho uchikwanisa zvekare kupa vamwe.
Vashandi vonyunyuta nekudzokera kumabasa vasina kuvhenekwa utachiwana wecoronavirus vachiti zvinopinza utano hwavo munjodzi. Makambani enhare mbozha okwidza zvakanyanya mitengo yedata. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa necoronavirus kana kuti COVID-19 muZimbabwe vachiri 30 nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru kana kusakwira apo hurumende ichazivisa zvayawana mukuvheneka vanhu nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vadarika mamirioni 3 nemazana matanhatu nemakumi masere ezviuru kana kuti 3,680,000 uye vanhu vafa vadarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 258,000. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti danho redare remakurukota rekuti vashandi vangodzokera kumabasa vasina kuvhenekwa utachiwana wecoronavirus rinogona kupinza utano hwavo munjodzi. Izvi zvinotevera chisungo chedare remakurukota nezuro mushure mekunge zvabuda pachena kuti munyika hamuna zvekuvheneka utachiwana uhu zvakakwana kana kuti matest kits. Hurumende yakatiwo mamwe makambani akaita sePSMI, Lancet nePathology Labs yekuBains Intercare aiteo basa rekuvheneka utachiwana uhu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti hurumende inofanira kuona kuti zviri kushandiswa nemakambani aya zvinonyanyazoshanda here, nekuti zviri kubudawo pachena kuti zvimwe zviri kushandiswa hazvinyatsoshande zvakanaka. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti dare remakurukota rakatorawo mamwe matano ekuti vashandi vasatapurirane coronavirus.
Level 2 macompanies achange achivhura, asi tichakurudzira zvikuru kuti vakwanise kutestwa for COVID-19, nekuti mukambani yega yega tinenge tichida kuti munhu azive kuti ane utano uye haasi parisk yeCOVID-19. Saka pakutanga takanga takurudzira zvikuru kuti munofanirwa kutotestwa musati matanga basa. Asi tazozviona kuti kuwana matest kits ari kuti netsei. Hongu ariko asi ari kuti netsei. Asi mamwe makambani anokwanisa kuatenga, anokwanisa zvavo kutenga.
Munga tsanangurere Dr. Nzenza kuti zvinenge zvakufamba sei kana mushandi achinga asvika pabasa.
Munhu achisvika pabasa anofanirwa kutorwa temperature. Anofanirwa zvakare kugeza maoko ake nesanitizer. Kana pasina sanitizer, ngapaiswe bucket rine mvura nesipo yekuti mvura inenge iri mutap ichipinda mudishi kana mubucket ine tsvina yacho. Saka wogeza maoko ako zvakanyanyisa nesipo kana pasina sanitizer. Wamubasa hamufanirwe kugara makabatana. Takuita tiri kuti social distance pabasa.
Ko kuri kuti munhu aonekwa achidziya muviri kana kuti temperature yake yakakwira chijinozoitwa.
Tomboti wabatwa uine temperature. Kana temperature yako yakakwira wakufanirwa kutestwa. Takuita rapid testing. Kana zvaonekwa kuti dzimwe nguva wabata chirwere cheCovid, tomba tamhanya mhanya zvikuru kuudza Ministry of Health. Ministry of Health ndo inobva yatangawo basa rayo rokuita quarantine, isolation netreatment. Ndo rave basa ravowo. Saka makambani ari kukurudzirwa zvikuru kuti vateedzere zvabvumiranwa kukabhineti izvi.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo kuti tinzwe divi ravo.
Pane nyanzvi dziri kutaura kuti temperature chete haisiriyo inoratidza kuti munhu haasi kutakura virus inotakurirwa vamwe. Vamwe vari kuti unogona kuva netemperature yakatonaka chaizvo iri right, asi une chirwere ichocho uchikwanisa zvekare kupa vamwe. Saka hatisi kuona kuti nyaya yetemperature chete ndiyo inogona kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Ko sei zviri kuti hurumende iri kutaura zvayo vashandi zvavo nekuko uye vashandirwi vachitaurawo zvimwe?
Idzi ndidzo nyaya dzaifanira kugadziriswa netripartite negotiating forum. Hurumende yange yagara yaunza nyaya iyi kuTNF kwekutanga. Taikwanisa kugadzirisa zvinhu izvi zvisina kupa confusion kusekta dzakasiyana siyana. Iyo zvino vemabhizimisi ndivo vachema.
Saka izvi zvinorevei chaizvo pamutemo?
Takutizoona mumwe mutemo uchabuda. Saka tichaona SI-100 kusvera mangwana yakudobuda. Asi kungauya mumwe employer achiti iye haagoni kutenga magloves, tichaona zvekare mutemo wakutochinjwa. Vakuti vashandi ngavazvitengere mamaski nezvimwe zvinofekwa. Tingaona zvekare employer akudzoka achiti kwake social distance haigoni kushanda. Toona zvekare mumwe mutemo. Saka tichaona mutemo zuva nezuva ichingochinjwa chinjwa. Asi zvinhu izvi zvaigona kugadziriswa chete yai hurumende yaikwanisa kugara pasi nevashandi nevamabhizimisi vasati vatanga kuannounsa zvavanenge vachiita.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanamuzvina bhizimisi vanoti vari kutambira danho ratorwa nehurumende rekubvisa zvayanga yatara zvekuti vashandi vaongororwe chirwere cheCovid-19 vasati vadzokera kumabasa. Mumwe muzvina bhizimisi, amai Maria Chidya Usiku, vanoti vakakatyamadzwa pavakaenda kunoongororwa ropa ravo kuitira kuti vadzokere kumabasa sezvo mari yacho yanga ichidaidzirwa yanga yakawandisa. Vanotiwo vanhu vange vachiziviswa zvinenge zvabuda muongororo munhu wese achinzwa. Izvo zvakaita kuti mumwe mudzimai akanga audzwa kuti ane COVID-19 aridze mhere. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Chidya Usiku kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoka business kaunga ndinoita, saka nekuda kwokuti tinoda kudzokera kubasa ndaendawo kuno nzwisisa nyaya yekuti mashandi vanofanira kunge vachitestwa. Saka pane kwandanzi neyo hama yangu chienda iwe ikoko ndokwandaenda kulaboratory iri muna Enterprise Road, Tokorodi. Saka ikoko munosvika uchingokiwawo, ndaona paine queue ndikajoinawo. Saka joina queue unosvika paunobhadhara mari $25. Kana wabhadhara woenda kurumu unotorwa ropa. Torwa ropa zviya zveshuga izvi zvobaya pachigunwe wobva waita sewotesta. Hazvitora hazvo nguva, unozongomirira maresults ako 20 minutes.
Vanhu vanga vachiudzwa muchivande here kuti vabuda zvakadii pavatorwa ropa irori?
Muungana maodedzerwa maresults enyu. Ipapo ndopanga pachinzi vamwe negative, vamwe chinzi uri chipositive, vamwe chinzi zviri inconclusive. Saka ndine umwana mukomangwa ndina yanga testwa kuti ndaudzokera kubasa. Ndopanzi rako ropa zviri zvinenge zviri kunzi hazvisi kunyatsozikamwa kunzi uri positive kana negative. Saka chiendai kunonzi kuSt Anne's. Saka chibva ipapo ndopata ndanga kunonzi kuSt Anne's kwacho kwataenda ikoko. Mosvika kuti Moscow cure. St Anne's kuti utorwe matest avaya vanoita munhu aya nepauro vanoita $65. Saka ndopata bvisa imwe $65 ekuti atorwe. Ndobva atwa maswap aya zvikanzi mozouya mangwana muchinzwa maresults. Kana mazwa maresults munoenda munotona maresults acho hamudzokere kuSt Anne's, munoenda pane kwatapiwa kwatati tiende mutown kunozononzwa maresults kuti uri positive here zveshuwa-shuwa. Ndo mafambira zviri kuita. Ndofunga kuti nyaya iyi nekudhura kwazviri kuita kuti kana ukambonzi positive unozonzi enda kuSt Anne's $90. Kana iye $25 yacho yekutabhatara iwe, ina ndiona kuti ndinozvikwanisa kuti kana une vashandi let's say kana kuti 10 $250 istambenge tiri mucovid lockdown inowanika kupi.
Imi semaonero enyu zvinhu zvingaitwe nehurumende kuti imi vemakambani mukwanise kunge muchiti vashandi venyu vadzokere kumabasa?
Hurumende dai vagadzirisa ipapa, nekuti handifunga kuti pane vazhinji vanozvikwanisa zvekubhadhara mari dzakakura idzodzese. Dai vaita kana $5 chaivo kana kuitisa mahara kuti kana paine vari kudzokera kubasa vaive vemakambani mahombai vodzokera votsvakwa masenda anongonotesta mahara. Zvinoencourage vanhu kuti vaende kunotestwa, nekuti $25 nababa kudai hakuna munhu anombodzigona dzakawanda kudaro. Nekuti unopedzisira wakuenda kuiko kuti nenzi wanzi uri positive kana kuti hazvisati zvanyatsikamwa unzi uri negative here. $90 in total inowanikana kunaani nai mistari takagara mudzimba kudai. Handifunga kuti zvinobuda zvavaroda kuita. Hamene pamwana imwe plan, asi hurumende ingaigadzirisa ipapo.
Avo vanga vari muzvina bhizimisi amai Maria Chidya usiku vachitaura vari muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana zvinoti hazvina chekudya sezvo zvave nenguva inodarika mwedzi zvisati zvapiwa chikafu. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vari muupoteri paDuku Refugee Camp iyo iri makiromita 130 kumadokero edhorobha reFrancistown muBotswana vanoti nzara iri kuvaonesa ndondo sezvo vasati vapiwa chikafu kwenguva inodarika mwedzi. Botswana haibvumidze vanhu vari muupoteri kushanda munyika iyi, nokudaro vanhu ava vanopona nechikafu chavanopiwa mwedzi wega wega. Chikafu ichi vakapedzisira kuchipiwa muna kurume. Mumwe mupoteri ari padhuku iva Gordon Swela vanoti vapoteri pamuzinda uyu vari kurarama nekukumbira chikafu muzvitoro zviri pamuzinda wedhuku.
Ivo zvinhu hazvamira musi mose kwezva
mumwe ari muupoteri pakamba iva Raymond Gambiza vaudza Studio 7 kuti coronavirus yawedzerawo dambudziko ravo sezvo vaikwanisa kuita mari ichodai nyika iyi isina kuvharwa senzira yekudzivirira coronavirus.
So hazviiti kuti tioneke tichimbotengesa because ndokwa tinosangana nevanhu vakawanda because taigona kumbowanawo tumasendi kuti pazuvawo kwanise kutenga something vanavo ichabata haiko zvino zvatooma.
Studio 7 anakukwanisa kutaura nemukokeri wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose muBotswana reUnited Nations High Commission for Refugees vaArvind Gupta pamusoro penyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi muzvizviso zvakanamirwa pamahofisi eUnited Nations ari padhukwi, sangano iri rinoti riri kusangana nedambudziko rakaoma zvikuru rekuvana chikafu. Sangano iri rinoti richaramba richikumbira ruregerero kuvapoteri mushure mekunonoka kuvapa zvekudya. Muzvare Joy Chikura, avo vanozivikanwa semurwiri wekodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana uye vachishanda nesangano reDitswanero Center for Human Rights vanoti vari kutora matanho ekubatsira vapoteri ava.
vanoende sangano remarefugees nehurumende yemuno kucourt because nyika yemuno ndiyo yakabvuma to keep. It's a signatory, isn't it, of the United Nations refugee protocol or treaty, and to establish and kuva ne refugee camp. Saka hurumende yemuno also needs to cater for my refugees arimo because issue ye ma human rights.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe mazana matatu zviri padhukwi, apo pane vamwe vapoteri vakabva kunyika dzinosanganisira Somalia, Eritrea, Burundi, Uganda uye Democratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shinkirai Madondo.
Zvarwa zvemunharaunda yeWirisha kuChivhu mudunhu reMashonaland East zviri mumativi mana epasi rino zvine hurongwa hwekutsvaga mishonga nezvekudzivirira chirwere cheCOVID-19 izvo zvichazopiwa kukirinika yeGandami. Mumwe wevari kutungamira hurongwa uhu uhwo vari kuti ziva kwavakabva vadhewa mavhinga vanova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vanoti vari kufara zvikuru kuti vana veHwirisha vanodarika zana vaungana pamwe chete vachibatsira kiriniki yeGandami, iyo vanoti ine nhoroondo yakadzama yekubatsira vanhu vemunharaunda yavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamavhinga kuti tinzwe zvizhinji.
Zvinofadza zvakanyanya kuti vana veHwirisha vaungana neuwandu hwavo vanodarika zana kuti vaise musoro pamwe chete vatiziva kwavakabva vachiyamura nezvikwanisiro kiriniki yepaGandami panguva ino yechirwere checoronavirus COVID-19. Basa iri rakatarisana nekusimudzira kiriniki yepaGandami. Zvakarewo ndiko kutanga kwekuungana kwemhuri kwevana veHwirisha. Zvinofanira kuti zviende mberi zvisanganisira mabasa akawanda anosanganisira kusimudzira zvikoro zvemunharaunda zvemudunhu reHwirisha, kusanganisira paGandami, majumba nedzimwe nzvimbo, uyezvewo kwese kunenge kuchida rubatsiro mune zvakanaka vanhu vachitingatise musoro pamwe chete. Tiite mushandira pamwe, tisimudzire nzvimbo yekwedu yakatisimudza panguva yatakayaruka.
Saka muri kungoshanda chete imi muri kunze kwenyika here kana kuti muri kushandawo nevari mukati menyika?
Vana veHwirisha vanobva kuGandami vakapararira pasi rose. Kune vamwe vanoshanda mabasa ari pamusoro kunana America, kunana Britain, kunana Australia, kunana South Africa, Botswana, Mozambique nemukati meZimbabwe nevariko kwakare kumusha kuGandami. Mashandiro atiri kuita ndeyekuti vanenge vari kunze vari kuunganidza mari nezvikwanisiro panzvimbo dzakasiyana siyana. Vari kuSouth Africa vachiunganidzawo nepavari, vari muHararewo vachiunganidza nepavari, vari muZimbabwe vese vachiunganidza. Towana nzira yekuti zvese zvinodiwa zvitengwe zvonosviswa pakiriniki yeGandami nenzira iri pachena pajekerere, kuitira kuti chero chipi zvacho chingatengwa kana chingava chipeneti zvinenge zvichizivikanwa kuti zvafamba sei nenzira inosimbisa rutendo rwevanhu kuti mari iri kufambiswa zvakanaka kuitira budiriro yenzvimbo yeHwirisha. Tiri kukumbira zvikuru sei kune vamwe vana veHwirisha vasati vanzwa shoko iri kuti huyai tibatane, tiite mushandira pamwe, tione pamwe chete. Variko vamwe vari kunana World Bank, vana vamadau vanobva kuGandami, vana sei Whitney Ochivayo vanobva kuGandami. Huyai mudzimai wekutanga muZimbabwe kutyaira ndege vaEmilia Njovana vanobvazve kuGandami. Saka tikuti vana vese veHwirisha, vana Professor Henry Dzinotyiwei, vane mukurumbira wemasvomo, vese vana veHwirisha ngatibatsiranei tisimudzire nzvimbo yedu, nekuti ndiko kumusha iziva kwawakabva.
Tiri kunzwawo vamavhinga kune vamwe vanenge vari kubatsirawo nezvakasiyana siyana munguva ino yecoronavirus kana yeCOVID-19, vachinzi vari kuzobvunzurudzwa nevezvemutemo. Imi muri kutarisirawo here kuti muchasangana nedambudziko rakadai?
Ku kuzoona vanhu voti ngatiitei mubatanidzwa tiite kanzatu kanzatu kubatsira nzvimbo yekwedu kuona kuti pane zvimwe zvasaririra. Tinokumbirisawo kuhurumende kuti iregedze vana venzvimbo nenzvimbo nevese vanoda kubatsira vane rubatsiro panguva yakaoma kudai yeCOVID-19 kuti vabvumidzwe kubatsira pasina kushungurudzwa kana kuvhundutsirwa kuitira kuti tiyamure vese vanoda rubatsiro. Izvi ndezvenzvimbo, ndezvebudiriro, hazvinei nangana kana nangana.
Avo vanga vari vadhewa Mavhinga vanova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raita chisungo chekuti nhengo dzaro dzose dzimbomira kuenda kudare reparamende richiti harisi kufara nezvakaitwa nezuro zvekuti dzimwe nhengo ina dzebato iri dzimiswe kuenda kudare reparamende uye resenate. Izvi zvakatevera tsamba yainge yanyorwa navaDouglas Monzora avo vari kuzviti ndivo vave munyori mukuru webato reMDCT zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro-soro. VaMonzora vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda uye kudare reSenate vachiti nhengo idzi dzinofanira kudzingwa mudare reparamende. Muguzeya nezvezvisungo zvabuda musangano wanhasi uyu, tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaLuke Tamborinyoka.
Tasangana nhasi seStanding Committee. Decision yataita hombe ndeyekuti maMP edu eseMDC asuspenda all participation mudare reparamende. Takawana madzanambwanana akaitwa nezuro nedare reparamende yekuti maMP eMDC Alliance anonzi anosuspendwa namaikupe. Saka isu taona kuti isu hatigone kuramba tichitamba mudrama iroro mumadzanambwanana akadaro. Saka maMP edu ese from now on ari kumbosuspenda all participation. Ese zvavo maMDC Alliance MPs ari kususpenda all participation muparamende. Nemaplatform ese atinosangana nekuinteracta nezanupf harisi kupinda maari. Chatinoziva isu ndechekuti MDC Alliance ndo yakaenda sama MP ayo kuparlament. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita withdraw kana kuti recall ma MP ayo. Amaikupe vaitokondestawo vaine pati yavo havagone kuita recall ma MP MDC Alliance ava anova akatoisira vanhu kuti vakondeste against.
Ko vana vakadzingwa nezuro ava vachaita sei?
Ma MP EDSA wayo ari kunzi akadzorwa namaikupe vasina kodzero achaita pesu marights avo ekuona kuti vagadzisa zvinhu zvavo mumatare edzimhosva. Asi chatinoziva isu ndechekuti MDC Alliance bedzi ndiyo chete ine kodzero yekuita withdraw maMP ayo. Semusangano tasuspenda participation yese muparamende tikuenderera mberi nekunokonza kuti maorgans edu emusangano National Executive Council National Council tikuenda mberi tichinoakonza kuti. Asi chataona isu ndechekuti ZANUPF yakaita cool muna November 2017, vakaita cool zvakare muna July 2018. Iye zvino vaita cool kuMDC nokuti vabvisa utungamiri hwakaiswa nevanhu kugweru hwakaiswa nevanhu kucongress. Utungamiri hweMDC Alliance hwakaiswa nevanhu kucongress yete public platform vachida kuisa tokozano kupe wavo. Asi taona kuti ZANUPF yaita makuu matatu pamakore maviri apfuura. Chimwe zvachataita chatawirirana nhasi ndechekuti vakomichi vamudzuri navamonzora vazvidzinga mumusangano. They've already revoked their membership muMDC nekuda kwezvavaita.
VaLuke Tamborinyoka ndiwo mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vanga vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata vamonzora kuti tinzwe divi ravo kana kunzwawo kumutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo avo vanga vari musangano wePolitburo. Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yedhata nemakambani enharembozha munyika vachiti zvichavatadzisa kushandisa indaneti. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kambani yenharembozha yeEconet yakwidza mutengo wedhata nenzira iri kurwadza vanhu vakawanda. Dhata re25 gigabytes rava kuita chiuru chimwe nemazana matatu emadhora kubva pamadhora mazana mana. Data re 50 gigabytes rakakwira kubva pamadhora mazana masere kusvika pazviuru zviviri zvemadhora. Kambani yenharembozha yeNet1 yakazivisawo kuti ichakwidza mutengo yayo nhasi. Mumwe mugaro weMarare vaRegis Mukaro vanoti kukwidzwa kwemutengo uku kuchavachadzisa kushandisa indaneti pafoni yavo kuitira kuti vawane mashoko akakosha kunyanya panguva inonyika iri kurwisa chirwere cheCOVID-19.
Vanhu kuti vanzwisise nhaurwa yechirwere chekorona kana zvimwe zvinhu zviri kuitika munharaunda zvinouya kuburikidza nairori data irori. Saka dai zvaigona vagona kuongorora zvekare kuti zvavari kuita izvi zvine pundutso here pakubatsiridza mukurwisa denda reCOVID-19 riri pakati pevanhu.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter Vatabani Moyo vati kukwidzwa kwemutengo iyi kunosuwisa nekuti vanhu vazhinji vari kuwana ruzivo pamadande mudande nemasaisai panguva inonyika iri kurwisa kupararira chirwere checoronavirus.
Kunyange vanhu vachitaura nedzimwe nzira dzavanoshandisa kasi madande mutande abva muchikamu chatinoticho chekunakirwa nekushandisa kusvika pachinonzi chachikamu chekuti zvafanana nekuda kuwana pekugara, zvafanana nekuda kudzidzo. Nekuti dande mutande ndoraane midzi dzose dzekunge dzichiti uchikwanise kushandisa zvimwe zvose zvichateera dzinobva pakutangira pamadande mutande.
Izvi zvatsigirwa navaNigel Nyamutumbu veMedia Alliance of Zimbabwe avo vati yanga iri tarisiro yavo yekuti mitengo iideredzwe kuitira kuti vanhu vaenderere mberi nekuwana ruzivo nezvechirwere cheCOVID-19.
Dai dziri kutodzikiswa kuitira kuti vanhu vawane dzidzo dzizere mairano neutachiwana hweCOVID watiri kurwisana nawo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumakambani enharembozha aya, asi sangano rinoona nezvemitengo inechekuita nenharembozha Repostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe POTRAS rinoti kunyange hazvo mitengo iyi yakwidzwa haina kupfuurikidza zvavakatara. Mukuru wePOTRAS vaGift Kalisto Machengete vati makambani enharembozha aya haana kupfuura mitengo inotarisirwa.
When we set matarifs as POTRAS, tinoita the maximum yatinoapruva. Kuti you cannot go above this. Matarifs avo vanga vachichaja anga ari pazasi peakadi akaapruviwa aya atakaapruva. Saka as they compete among themselves vanopota vachichinja chinja.
Machengete vatiwo POTRAS inotarisira kuti mitengo yedata isapfuura masendi makumi matatu pamegabyte imwe chete sezvavakatara vakati hapana kambani yati yapfuura apa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana, uye vafa nechirwere ichi vachiri vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti iri kutorawo mamwe matanho ekuti vashandi vasatapurirane utachiwana hwecoronavirus. Vashandi vonyunyuta nekudzokera kumabasa vasina kuvhenekwa utachiwana hwecoronavirus vachiti zvinopinza utano hwavo munjodzi. Makambani enharembozha okwidza mitengo zvakanyanyisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku.